mumashoko awo enyaradzo kuvanhu vange varipo pachiitiko ichi mukuru wezveutano mudunhu rematerland north dr nyasha masuka vatova neurombo zvikuru nekushaya kwakaita vanhu makumi maviri nemumwe ava vari munzira yekuenda kubasa vati hama neshamwari dzevafi dzinofanirwa kuwana nyaradzo kubva pakuti vanhu vakashaya ava ndevamwe vevanhu vari kuita basa rakakosha chaizvo mukurwisa chirwere chemalaria nekupfapfaidza mishonga munzvimbo dzinenge dzine humhutu muzvare latiso dlamini vana vemukuru wecivil protection unit mudunhu rematerland north vapawo mashoko enyaradzo vachizivisa kuti hurumende ichishanda pamwe neinsurance council of zimbabwe pamwe nairoboka ravo recivil protection unit iri kupa chiuru chemadhora pamhuri yega yega yevanhu vakashaya munyori mubazi rezveutano dr gerald gwinji vati rubatsiro urwu harungakwanisi kudzora vafi asi vati vanokumbira kuti hama dzevafi dzitambire rubatsiro urwu senzira yehurumende yekuvanyaradza vapaul makiwa vano vemunyori wesangano rezimbabwe passengers association vaudza studio 7 kuti tsaona yakaita seiyi inofanirwa kuyeuchidza hurumende kukosha kwekuve nehomwe inobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona
tine chikumbiro chatakakumbira kare kare kuti pave neroad disaster accident fund kuti kana ichinge yaitika vanhu vana maprivate vehicles vange vachibatsirikana inoita kuti zvakadaro zvinge zvichiitwa kuti zvibatsire upinyi rwedu zvakare tiri kuti kuna avo vane dzimotikari maoperators ngavasedze motikari dzavo sezvo da kuenda paholiday navashayeri tinoti fambawo zvakanaka regai kunyanyo mhanya sezvo migwagwa yedu inenge ichipedza zvakare regai kukrosa nzvimbo dzinenge dzakazara ongororai upenyu hwenyu neupenyu hwavanhu chengetedzai upenyu hwenyu nekuchengetedza mbacha kuti tive nezororo rakanaka
vanhu vakashaya nemusi wemugovera ava vaive vashandi pasi pechirongwa chekudzivirira chirwere chemalaria uye vaive munzira yekuenda kunofirita mushonga wekuuraya humhutu munzvimbo yecholocho mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati tsaona iyi yaibata nyika yose kana kuti national disaster izvo zvazopa kuti hurumende ibatsire mhuri dzevafi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava